Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana ka vatereri tinosangana zvekare manera nhasi uri musi wechina chikumi 30 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvino izvi zviri muchirongwa chanhasi.
Kaimbava asi mai yeche yakudzoka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votambira rubatsiro kubva kuFrance rwekusimudzira nzvimbo yeGreat Zimbabwe, asi vachiti nyika iyi iri kudzora goridhe nezvimwe zvakabiwa munyika nemadzitateguru avo. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vapinda muchadzimira pakugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechindi chindi hwekuti nyika inge ichikodzongwa hupfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reArtus vaObert Masaraure votaura nezvenhamo yavakaona vari kuchikurubhi Maximum Prison. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika dzekumawirira dzakaita seFrance dzave kudzosa upfumi hwadzakabira nyika yeZimbabwe munguva yakare kubudikidza nekuisa mari muzvirongwa zvebudiriro. VaMnangagwa vapa semuenzaniso chirongwa chaparurwa nhasi chekuvandudza masvingo eZimbabwe, Great Zimbabwe Ruins, nekuvaka nzvimbo dzinogarwa nevashanyi pamwe nemusiki wekutengesera zviwanikwa nevagari vari pedyo nemasvingo aya. Chirongwa ichi chabatsirwa nemari nehurumende yeFrance kubirikidza nebazi reFrench Development Agency. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa uhu, vaMnangagwa vati vanhu vafanira kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozvi kare kare. Chiparura urongwa uhu, vaMnangagwa vati vanhu vafanira kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozvi kare kare. Vati vachena vekumuzinda weFrance munyika nhasi vadzosa mari yegoridhe ravakaba paGreat Zimbabwe Shrine nechirongwa chemari inosvika mamiriyoni matatu emaeuros 3 million euro.
Apa dotaura neshona kuti vamwe vasahwa. Zvanzi na vachi vevakaba. Kaimbava asi mai yeche yakudzoka. Ndoimwe 3 miriyoni kaimavaitekuona.
Vachitsigirawo izvi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga vati vachena vakaba zvakawandisa munyika dzevatema nekudaro vanofanira kudzosa mari idzi.
Ndo vakauya vakatora goridhe yedu pano. Vakauya havo tinovarangarira muhistori yedu asi dzai dziri mbavha.
Vachitaura pachirongwa ichi ambasada vekuFrance muZimbabwe vaLaurent Chavalier vati vakaisa mari inosvika mamiriyoni matatu emaeuro pachirongwa ichi chichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika.
Today this ceremony is the culmination of more than 2 years of work in close partnership with all stakeholders including a fruitful workshop organized in May 2021, so as to take fully into account the needs and expectations of all, in particular local communities.
Nasi chirongwa ichi chiitiko chebasa remakore maviri chakabatana nemapazi akasiyana siyana munyika kusanganisira musangano wakabudirira wakaitwa mwedzi wachiabvu gore ra 2021 wekutora zvido zvevanhu vemumaruwa nemunharaunda pamusoro pechirongwa ichi.
Vati rimwe dodzo rechirongwa ichi nderekuchengetedza dzidzo muzvikora kuti vana vakuru vachiziva nheroondo yenyika yavo pamwe chete netsika nemagariro. Vatiwo chirongwa ichi chichawanisa vanhu vakawanda mabasa. Vachitaura pachiitiko ichi kurukota rebazi rezvemukati munyika vakazembeka zembe. Vati bazi ravo rinotenda nekushanda kwavari kuita nemuzinda weFrance mukuunza budiriro mubazi rezvekushanyirana munyika. Vatiwo kunze kwekuvandudza bazi rezvekushanyirana munyika, chirongwa ichi chichavandudza upenyu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakapoteredza Great Zimbabwe Ruins.
Vataura kuti vagari vemuno vachaona upenyu hwavo huchivandudzwa nekuti tinenge taakutarisira vanhu vakawanda vanenge vachiuya kuno mushure mekunge nzvimbo ino yasimudzirwa. Kuwanda kwevanhu kuwanda kwemaopportunities.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Davidson Mugodzwa vashora mashoko amunangagwa navachiwenga vachiti haatarisirwe mukudyidzana kwakanaka kwenyika.
Asi kana zvotaugwa saizvozvo kuita sezvinonzi ivava president french government ndo yakati dzvanyirira muutongwa, isusu semazitorezi toti kwete, France hainambovhera yauya kuno kusouthern Africa, yakangoramba iri kuwest Africa. Saka ini ndinofunga kuti tinofanira kuti tivatende vanhu vavo vanotibatsira zvikuru.
Asi vamunangagwa vati zvirongwa zvekutyidzana nedzimwe nyika zvinoratidza kuti urongo hwavo hwekuumba hukama nenyika dzekunze huri kushanda. Mutungamiri wenyika nevamwe makurukota avo vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vanoti vakatemerwa zvirango nenyaya yekupa vanhu vatema ivhu. Great Zimbabwe Ruins ndeimwe nzvimbo inoshanyiwa zvakanyanya nevekunze uye yakaiswa pasi pechirongwa cheWorld Heritage Site nebazi reUNICEF muna 1986. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende kuedza kugadzirisa upfumi hazvisi kushanda zviri kuonekwa nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri vakadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika nekupa vanhu chivimbo chekuti hapana chichachinja pakushandiswa kwemari yemunyika neyekuAmerica kusvika muna 2025. Hurumende iri kutiwo ichasungawo vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu ichiti zvinhu zvinofanira kutengeswa nemari inenge ichitengwa dhora kubhanga. Vamunangagwa vanoti vamwe vemabhizimisi vari kuita zveunyire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechimbi chimbi hwokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu chinoita kuti munyika muve nemufaro, mabasa, rugare, mari ineenzano uye maindastri nevafekteri vatange kushanda, vanhu vatange kurarama upenyu, zvinhu zvidzokere panzvimbo. Vari kunze kwedzimwe nyika vediaspora vadzoke vashandire munyika yavo.
Munozviita sei zvachamisa?
Izvi tinozviita nekutora zvinhanho zvakasiyana siyana. Chokutanga, tinoda kuti tigadzirise nyaya dzematongerwo enyika kuti utungamiri hwedu husava hwekunyongana kana kupokana kana kuengana. Tinoda kuti tiene yatinoti muchirungu inclusive politics, politics yekuti hatitarisi kuti wabuda mbamani uri weZANU-PF here, uri weCCC here, asi zvemapato. Nyika inoda baba, nyika inoda mufudzi, nyika inoda mubatanidzi, nyika inoda muchengeti. Izvinoitika chete taunganidza vese.
Ndevapi ava munenge muchida kuti muite hurukuro navo?
Ndezvematongerwo enyika, zvemapato akasiyana siyana, vanoitawo zveupfumi nekuchika upfumi, vemabhizimusi, vashandi nevanoita zvecivil society, machechi edu nevakasiyana siyana madzimai nevechidiki nevana musina fundo toungirana tova nesunga ungirano itsva yatiri kuti a new national consensus kana kuti buy in yekuti nyika inofanira kufamba sei kuti upenyu neupfumi zvinge zvichivandudzwa nyika ifambe zvakanaka kubva kuvashandi vezvemabhizimusi vanouya kuzotsveta nekuchikamaridzawo munyika mainvestors
sei zvakakosha kutaura nevanoda kuuchikamari munyika
vanofanira kunge vachiziva kuti tikatsveta mari yedu haimunyu nemujuru tikatsvetwa mari yedu haipfumi yango ndiya vhepa kana kuti ichitonzi yapwa yabuda mumabhanga hatiyazivi kuti yabuda sei kana kuti mari yongomuka ichinzi yachinjwa yavapo yanzi haina basa tine nyaya yechikwereti chanetsa munyika isi tataura nevakakweretesa kana kuti vakatorerwa mari togadzirisa nekuwirira nedzimwe nyika kuti tibve muchikwereti ichocho nekuti chikwereti chiri kudyira upfumi hwenyika nechemukati kana kuodza kana kufenga upfumi hwenyika saka chinhu chatoda kugadzirisa ichochi nekugadzirisawo kuti vanhu vave nezvekutanga mabhizimusi uye nemakambani edu atinotanga muno muafrica nekune dzimwe nyika zviri kuitwawo nanachina yachiuya kuno tofanira kuzviita kuma
ko kurbz uku vachamisa vamwe vari kuti kunenge kwapindwa nezvipfukuto
bhanga redu renyika reserve bank rinoda kugadziriswa nekuuchikwa tichiwirirana nemabhanga tichiwirirana nevanamabhizimusi tichiwirirana nevashandi vemalabour bodies kuti toita sei kuti tiwirirane tingati urongwawo ndo hwatinoona sekuti hunovandudza kuti tigonosumudzawo nyaya yeupfumi kuitira kuti tikwanise kubatsira maticha edu manesi edu madokta edu vatambewo mari inoudzamu nevashandi vehurumende
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mujeri rechikurubhi mavange vari vaobert masaraure vari kupomerwa mhosva yekuponda varoy isa vaive nhengo yesangano ravo muna 2016 vari kuramba mhosva iyi uye dare rakamboti vakadonha kubva mukamuri yechinomwe pajameson hotel asi mapurisa akati ave nehumwe umbowo vamasaraure vakapiwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nezuro tavabata kuti tinzwe kuti zvanga zvakamira sei mujeri
kuneta majeri mapurisa nevarayiridzi tiri kuramba tichiona kuti pane ukama hwakati simbei hunonyanya kubatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naimbulaya mumwe chete anova hurumende saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri zvakatifadza kwazvo takawanawo mukana hongu wekusangana navasikala vasitole vajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuchitungisa mushure mekufa kwamuzvare moblessing alley chatanyanyofarira pavaruma ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara asi varingoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya moblessing alley vakubatwe vaiswe mutirongo
zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana
nemaoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi ava vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararamewo sevanhu isu kuti hatina mhosva yataka tapara kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vaonawo mari inotenga tichishungurudzirwawo tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira mari inokwana ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom justice neequality tinoona vamunangagwa vapandukira zvimashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko
ndobvunzawo kuti vamasaraure ugaro womumatirongo hwakamira sei maibatwa zvakadii imi pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo
takaisa kuchikurubhi maximum prison uko kwataigara nemaconvicts vamwe vakatongerwa makore kugara mujeri mudarika 40 years izvi zvinove zvisingatenderwe neprison act zvisingatendere kuti vanhu vari parimandi vagariswe nevanhu vakatongwa kare asi takatigariswa iri nzira yekutishungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye tichirara paitonhora zvakanyanyisa asi tinotenda mwari anotiramba achitichengeta achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega wezimbabwe awane kodzero dzake tichinyanyosimbirira kuvarayidzi vatambirewo muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabasics uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarayiridzi vakafara.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanira kutanga kudzidzisa vanhu nezvechirwere chemonkeypox. World Health Organization inoti vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe 4700 vabatwa nechirwere ichi pasi rose munyika makumi mashanu kusanganisira South Africa ine vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi. America inoti yave kuda kutotanga kubaya vanhu nhomba yechirwere ichi. Wu inoti munhu mumwe chete afa nechirwere chikubva zvachatanga kupararira. Vanhu venyika dzekumavirira ndivo vari kubatwa nechirwere ichi zvakanyanya. Asi wu iri kukurudzira nyika dzose kuti dzigare dzakagadzirira. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakagadzirira zvakasimba kuongorora nekuvheneka chirwere ichi kuti chisapararire munyika. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Madzorera.
Icho kwadi kuti kana chirwere ichichawanikwa muSouth Africa chinogona kungosvika muZimbabwe anytime. Tiri vanhu vanodyidzana vanhu vedu vanofamba zvikuru pakati penyika mbiri idzi. Asi hazvityisi hazvo nokuti manumbers echirwere ichi ari kuwanikwa pasi rose hamashoma. Hachisi chirwere chiri kunyanya kubata vanhu vakawanda sezvaiita COVID. So nyangwe tikawana umwe munhu 1 kana 2 vauya nacho. Nyaya ndeyongoti tichitanga kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti vanoita sei kana achinge angowana mapundu mapundu anenge emonkeypox.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei Dr. Madzorera?
Vanhu ngavazive kuzviisolata kudzimba dzavo ikoko kuti usazadze vamwe vako vemumba kana vamwe vako kumashops and so forth. Self-isolation ndiyo mushonga wacho chete. Munhu unopora hako uri self-isolation norumba mako. So far tisatanyanya kunzwa nezvevanhu vakafa nemhaka yechirwere ichi pari zvino. Chirwere chingoti vachibata vari kupora. Saka tinotarisira kuti nyangwe chikasvika muZimbabwe ende hapana chingatiiti tifunge kuti hachisvike muZimbabwe nokuti chiri kungofamba nyika dzese dzepasi. Vanhu vanodyidzana chirwere chinopiwana necontact. Saka mukangoita contact nemunhu anacho unogona kungochiwanawo. Asi ngatizivei self isolation nokuudza kuripota kuma health workers so that vanoisa mameasures okukontena chirwere pachiri chisati chapararira.
Ko munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Pakutanga tanga chirwere ichi chinongopa masymptoms akangoita semwa masymptoms emamwe maviral infections akangoita kunyangwe seflu unogona kufunga kuti malaria here chii zvinenge zvisiri specific. Masymptoms aya anosanganisa zvinhu zvakaita sefiviri yakakwira, musoro uchitema zvine simba, unogona kuita mambabvu muhapwa kana mutsipa umu kana mumagroins umu. Zvese izvozvo unogona kunzwa kuita weak muviri wese, kupera simba, masigns eviral infection iwayo. Sure kwemazuva maviri kana matatu unogona kutanga kuona pakubuda zvirashi zvimapundu mapundu.
Zvinenge zvakawanda zvakadii zvimapundu izvi?
Zvinogona kunge zviri zvishoma, zvinogona kunge zvakawanda stereki zvakazadza muviri wese, but zvimapundu and zvinogona kunge zvine mvura and so forth. Zvinozoenda nokufamba kwenguva after 2 to 4 weeks zvinooma zvopera. Ndomasymptoms acho echirwere ichi. Saka nyaya ndeyekuti haumirire kuti uite mapundu kana wangotanga nguva ino yeepidemic iri kuitika pasi rose, kunzwa fivha, musoro unorwadza stereki, mambabvu. Ndiyo nguva yekuenda kukliniki kunoonekwa voita matests voona kuti imonkeypox here.
Vaimbove Gurukota Rezeutano, Dr. Henry Madzorera, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Hurumende yeChina inoti yapedza kuvakira Zimbabwe dare reparamende itsva kuMount Hampden nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. China iri kutarisirwa kupa chivakwa ichi zviri pamutemo kuZimbabwe kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vamwe munyika vanoti kuvakirwa dare rakakosha zvakadai kunogona kupa China mukana wekusora. Vamwewo vari kuti kutungamira chirongwa ichi kudivi reZimbabwe vaEnjinia Henry Hungwe vaudza VOA News kuti hapana chekutyira vachiti vatori venhau vakasununguka kunoona vega mamiro rakaita zvinhu panzvimbo iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Alexander Rusero vati havo zvekuvakirwa dare reparamende zvinogona kuti zvive nyore kusorwa uye vakati hazvina chiremera kuvakirwa dare reparamende neimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarawo vachirumbidza kudyidzana kwavo neChina vachiti kunounza pundutso. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeTanzania inoti vamwe vanhu verudzi rwechimasai vari kunyoresa kuti vatamiswe kubva munzvimbo yemadzitateguru avo vachienda kudzimba itsva dziri kuvakwa nehurumende. Hurumende inoti mirizhonga yakaitika musi wa 10 chikumi pakati pevanhu ava nemapurisa pavaiedza kubviswa munzvimbo inochengeterwa mhuka yakasiya mupurisa mumwe chete afa uye vamwe vanhu vakuvara mushure mekupurwa neputi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeTanzania nekushandisa chisimba kutamisa vanhu vechimasai. Vamwe vanhu verudzi rwechimasai vanoti hapana chekuita kunze kwekuenda kune imwe nzvimbo iri makiromita mazana matanhatu kubva kunzvimbo yemadzitateguru avo iri muongororo dzeconservation. America inoti iri kuwedzera mauto ayo ari muEurope apo gungano reNATO riri kusangana muMadrid, Spain riri kuyambira nezvekusagadzikana nokugona kukonzerwa neRussia. NATO inotiwo China inyika inogonawo kukonzera kusagadzikana. Vatungamiri veNATO vanoti musangano wayo wakakosha zvikuru sezvo zvinhu zvave kuchinja pasi rino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachaona kuti NATO yagadzirira here kusangana nematambudziko ose achauya. NATO iri kutarisirwa kutambira Finland neSweden kuti dzive nhengo. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataurawo pamberi pemusangano weNATO uyu uye gungano iri rakatenda kupa nyika yavo rumwe rubatsiro. Munyika hamuna kuwirirana kuti matambudziko munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika angagadziriswe sei. Vamwe vari kutsigira urongwa hunonzi The Zimbabwe We Want hwakaparurwa neZuro naBishop Anselmo Magaya. Asi vamwe muhurumende vanoti nhaurirano ngadziitwe kuburikidza negungano rePollard. Nyika yotora gwara ripi chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza vaMaguhu maonero avo paurongwa weThe Zimbabwe We Want uhu.
Chinhu chakakosha zvikuru chiri kuitwa nemakereke. Tambudziko remuZimbabwe rinoketswa nehurukuro dzechokwadi panosangana mapoliticians, mapolitical parties, vakuru vemakereke, vakuru vemabhizinesi, madzishe. Togara pasi topiringura kuti dambudziko riripo nderipi, tochiwana nzira yekuti ndomafambiro atichaita kugadzirisa matambudziko ari munyika. Kuzvino mukatarisa patanga tiri kunana 2001 ndokwatiri kuramba tichidzoka. Nyika isina currency, nyika isina mabasa, Nika isina chikafu. Nika inemi kwa kwa nikundu wita kungitirika uundu for the past 30 years. Saka zuri pache na kutifieste zaietu wa kuitwa. Ajisi kushanga. Saka tunufanga kutitikare pasini kuti hakuna mungu muna achapa kuna ime nika. Kuti awe kuzosunungula. Nika ya Zimbabwe kutapa ya kasungiriwa ikusunu. Saka ninukuru zira saka nyanya ni ae urukuru. Nikuti vanhu vatambura vashoma ndo vari kukuta asi 90% omo yevana veZimbabwe vari kunhonga chose nemuromo.
Regai tinzwe vagakanje, vagakanje munoti
isu munotuma hatina dambudziko rekurongwa kweZimbabwe once because ndiyo mantra ya president wedu vamunangagwa vachipinda papower kuti tida kucreata the Zimbabwe that we want and ndinofara zvikuru kana vanhu vachiita hai into mantra ya president yekuti nyika inovakwa uye inotongwa nevene vayo. Saka ina handina dambudziko nekuti vanhu varikuda kuungana kuti vataure nhaurirano dzekugadzira Zimbabwe yavanoda, asi chete hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kutiwo hapana chiri kuitwa pari zvino pakugadzira Zimbabwe inodiwa nemunhu wese. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kuda kutora mashoko akanaka kuti vakurudzire vanhu panduka. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vanhu vari kugadzira yatinoti pachirungu parallel structure. Vanhu vanoda kugadzira Zimbabwe yavanoda vanotoziva anonzi pastakeholders. Haugone kushandira nyika kana kuunza runyararo munyika kana usingashandi nehurumende. Saka vanofanira kuziziva kuti vanoda vanhu vematongerwo enyika saka vanoda kufundisa.
Vamagu, pindirai chii?
Kuti nyika yetu ifambire mberi hatifaniri kunyanya kuitora sekuti pane vane matitle deeds enyika vanodecida kuti mastakeholders ndevapi vasiri mastakeholders ndevapi. Chinhu chikuru ndechekuona kuti nyika haisi kufamba, nyika yakanika. Kunyangwe president pavakati Zimbabwe is open for business muna 2017 hapana vanhu vari kuuya kuzovhura mabhizinesi muZimbabwe kunze kwemakurunyira kana kuti maorganized criminals vari kuuya munyika vachipamba maminerals enyika yedu vachiita poaching nezvinhu zvakawanda tobva tati zvinhu zviri kufamba. Asi the reality iripo ndeyekuti Zimbabwe yaremera vene vayo. Zimbabwe yarwadza macitizens ayo. Zimbabwe haisi yepati imwe chete, haisi yevamunangagwa nemhuri yavo. Zimbabwe ndeye more than 14 million citizens. Hatisi kuda kuti Zimbabwe irambe ine yatingati a killing economy. Ikonomi inoparadza upenyu hwevanhu.
Regai tinzwe, tipe mukana kuna vagakanje. Vagakanje, hanzi muri kutaura henyu kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi havisi kuoneka, havisi kubatika. Taurai tinzwe.
Ya, dambudziko rake panga ipapa ndeyekuti vana vakaita sana makuhwa activism havazivi zvainoreva nepainokubira. Isu tiri kuapprecieta chirongwa chakanaka chiitwa nemachechi. Haugone kukuita nhaurirano dzerunyararo muZimbabwe usingainvolve mapurisa. Haugone kuti ndoda kutaura about building Zimbabwe usingainvolve government. Haugone kundiudza kuti muZimbabwe hamuna mabhizinesi ari kuuya nezuro president vakanga vachifura factory yekugadzira mafuta kuchitungisa. Vachibva ipapo mabig companies akaita sana Pick n Pay ekusouth Africa evarungu vari muno muZimbabwe vakanga vachivhura pahighlands park inova paki yakasimukira zvakanyanyisisa. Izvezvi kutaura kwatiri kuita kuno kuchivhu kuri kuuya equipment yekugadzirwa kwekambani ichange ichigadzira simbi muno. Handiti tichibva ikoko president vavhura mabhizinesi akawanda. Zvino kana munhu achitaura kuti vari kuuya kuzovhura mabhizinesi matsotsi, ndoda kuti mabatudze type yabhizinessmen waari kufungidzira kuti ndiye anofanira kuuya kuZimbabwe kuti iye avhure. Ezvino tine mabhizinessmen vari muno muZimbabwe lokari vaakuita refurbish kumastadium yebhora. Musune kune business community yakakontributa mombe kuendesa kwana Blawai. Zvinoreva kuti Zimbabwe iri kuvakwa, asi ndati vemachechi vanogona kuti vari genuine vanozoita dambudziko pakushanda nevanhu vanenge ana vari good at provoking vanhu vanowana mari kana kutiraramo from chaos. Isu tiri kufara kuti vana magaya varoda kuita zvicha, asi dambudziko tiri kuti chirongwa chakangwana ana magaya nhasi vakamboichita 2006 vakapiwa maresources vakaswanda maresources. Kana vava munhamo paya vakutambura ndopa vanotanga kuti chirongwa chavachikanganwa kuziva kuti kune platform inonzi Polars.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezanu PF vaAlex Kakanje. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa changa chichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu che Women's Round Table na 8 Maneru tiri kuzeya nyaya yegakava rinotyisa riri muAmerica pamutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti matunhu enyika iyi anokwanisa kurambidza madzimai kubvisa pamuviri. Izvi zvakavandudzwa nemutongo wainge wati zviri pamutemo unozivikanwa nekuti Roe v. Wade. Ndino kuoneka ndini Evans Sininga muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine msaka 30 kunhlangula 2022 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngamunye ngamunye bazahlawula imali yefine engange 20,000 RTGS kusitsho ukuthi bongu 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS.
Kukwetwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party phezu kwecala lokwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi bathi ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wedale le-Pan-African Parliament akusoze kubancede ngalutho.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika.
Kulabazali abathi igaba lamali ehambelana ledola leMelika eyokuhlawulela abantwana ezikolo. Umdlali wenguqu olodumo uMavelas Nakamba uthembisa ukunceda abantwana abanengi abafunda esikolo adabuka khona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkantolo yeSupreme Court eMelika namuhla yethu leyisinqumo esibikwa silakho ukuphazamisa imizamo kaMongameli Joe Biden yokulwisana lokuguquka komkhathi. Lo mthethwandaba unqume ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokuvikelwa kwemvelo olwe-Environmental Protection Agency alulawo amandla okulawula ukusebenza kwezitishi eziphehla amandla kagetsi ezivele zikhona. Uthe akukho emthethweni ukuthi ugatsha lolu lutshele abezitishi lezi ukuthi zivunyelwa ukuthunqisa intuthu enganani ama-carbon emissions ukuze zingaphazamisi umkhathi. Umthethwandaba munye usanda kwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu i-abortion. Umthethwandaba kobulawayo namuhla ugwebe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party atholakale lamacala okwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Umantshi uRachel Mukunga utshele amalunga la ukuthi ephula umthetho ngokungena emphakathini edolobheni leli ngesikhathi uhulumende ezama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wemthwakazi, uMnumzana Mqondisi Moyo.
bekuyi ruling ye MRP 5 abagcotshela uNqobani Moyo, uMcebisi Mgujini, uMongameli Ndlovu, welcome Moyo, lo Kelvin Gisdent Dube ababe botshela last year bebotshela ukungena eTown bengela ama exemption letters. UMajor Sethu Mkanga ubathole belecala ngakho ke ba ngamunye ngamunye bazahlawula imali ye fine engange 20,000 RTGS, kusitho ukuthi bongu 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS. Kodwa ke banikwe up to 13 July ukuraiser le imali. Kodwa lizananzelela ukuthi mhlaka 29 July 2020 uJaji othile eMasingo warula ukuthi akukho constitutional ukuthi abantu babuze ama-exemption letters. Kungakho siyamangala ukuthi why lo magistrate erule wathi wabathola belecala. Kodwa ama-lawyer ethu angayi-aphila le ndaba ngoba bathilo labo ukuthi it's unconstitutional i-ruling yabo.
Ye, kutshona kuyini njengebandla khonoko?
Ngithi njengebandla siyabona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyasisaba, yikho esihlukuluzela amalunga ethu ewavalela inkantolo, kanti sisananzela futhi ukuthi phakathi kwalaba abangu-5 ababili already uMongameli Mlotshwa lo welcome Moyo baseva ama 3 years abo bekhona ngale eGami prison. Namhlanje babuye ekhothi befakwe insimbi zenyaweni njengabantu abangababulali, kodwa bona bengaso bantu abangababulali, bengabantu nje abalwela amalungelo kaZulu. Kanti umthuthisi khona phakathi kwenkantolo namhlanje ukhulume amagama amabi wathi basifanele lesi sigwebo sokuthi baphiwe 20,000 RTGS fine each ngoba bangama-notorious group of people abangafanelanga
ngini amazwi la ajoni
Dube labalaleli awasimangalisi ngoba uzakhumbula ukuthi abantu bakamthwakazi sithiwa wonke amagama okuthuka, kuthiwe singama-dissident, singama-tribalist, singama-extremist, singama-regionalist. Namhlanje umthuthisi umuntu okungakhangelelwanga ukuthi athathe icele ngoba eyisebenzi sikahulumende ubiza amalungu ebandla lemthwakazi Republican Party notorious people.
Lapho-ke abalokhu bevalelwe ungatheni ngabo?
Abalokhu bevalelwe baba amaloya, njengoba ngikhuluma nje bengikhuluma lawo futhi emini namhlanje, basamelele lokho okuthiwa yi-transcript, okuyikho okuthayithwa yinkundla ukuthi bakusebenzise ukuthi ba-challenge benzele i-appeal. Yona i-appeal sebayifayila e-high court, kodwa basamelele ukuthi u-clerk of court abanikezele i-transcript, okuyiyo indlela ezabenza ukuthi bakwanise ukulungisa i-appeal yabo, ngoba ba-appeala against conviction and sentencing of okwayenziwa la amalunga ethu obunayo.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo. Ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wePhalamende yezwekazi le-Afrika, iPan-African Parliament, sokudale inkulumo eZimbabwe. Lanxa abanye bekujabulela, kulabanye abathi akusoze kubancede ngalutho, njengoba uCharumbira esaziwa ukuba udlelana lebandla elibusayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abachothoza ukukhethwa kwenduna lebathi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe okuqakatheke ukwedlula okwenziwe nguCharumbira. Bathi ukukhethwa kwakhe akusoze kuguqule umnotho welizwe leZimbabwe njalo lempilo yabo. UBeno Ncube osakhulayo ongumongameli wenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi kaboni usizo oluza kuba khona kulandelwa ukukhethwa kukaCharumbira.
Sithi amhlophe lakho lokhu, but ngilo mbuzo mina owodwa ukuthi i-Pan-African Parliament ilamandla yini.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Benny Moyo ohlala eManingdale koBulawayo othi inhlanganiso ye-Pan-African Parliament ayisoze vele ibe losizo eZimbabwe.
Induna uCharumbira induna ekhetha uhlangothi.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda ulombono ofanayo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sven Chirotsa uvumelana lo Sibanda.
Ngivumelana azingene endabeni zomzabalayo. Kodwa yena uyazingenisa ezindabeni zeZANU-PF, umuntu vele okhuluma khonoko kwebhasi ukuthi
Kuzana Maluba Mhlaba isakhamuzi selobhengula kobulawayo uthi kube inhlamba enkulu ukukhethwa kukaCharumbira ukuba akhokhele inhlanganiso le.
Kuzishaya ngempama ebusweni kwale inhlanganiso ngoba kafana nalokuthi bakhethe iZANU ukuthi ibe ngummeli kwale inhlanganiso.
Induna uKhulumani Mathema wesigaba seGwanda uthi uyakuncoma ukukhethwa kukaCharumbira. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee uthi kuhle ukukhethwa kukaCharumbira.
Southern Africa nangwayo leZimbabwe jikelele siyakuhalelisela ngempela kusobala ubana yokuqala ukubana iparlamenti le eAfrika ibe lomongameli wayo evelela ngapha ehlangothini leSouthern Africa isikhathi zonke umongameli ebehlala evelela kuwo-West Africa usiya phezulu khonale.
UCharumbira usolwa ngabantu abaningi ukuthi wephula imithetho eZimbabwe njalo wakubeka sobala ukuthi usekela ibandla elibusayo. Bathi ukudlelana kwakhe lebandla elibusayo akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe. UCharumbira wethule umbiko ebulenjini wokuxhumana obeTwitter ebonga bonke abantu abamphathise ukuba angene esikhundleni lesi. Idale le-Pan-African Parliament lihluza indaba ezibhekane lamazwe ezwekazi le-Afrika. Akwaziwa ukuba lizanceda kumbe hatshi ilizwe leZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo alikaze likwenze lokho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abanengi bathi abasoze benelise ukuhlawula indleko zesikolo njengoba behola idola leZimbabwe hatshi elemelika. Bethule lokhu ngesikhathi uhulumende esevumele izikolo ukuthi zibhadalise indleko efana le-tuition, imihloliso lokunye ngedola leZimbabwe elihambelana lesisindo sedola lemelika. Kubika obathabile Masuku.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola leMelika. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Sokuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena gala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise ekuthengeni imfundo. Uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuna. Kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees nge-US dollar. Abadala abaningi bazayehluleka ukuyithola limali ngoba bengasebenzi. Ujongeni ngemfundo ngokusisekelo sombuso. Imfundo ihlawulelwa mende, pho nangu uhulumende esebamba abantu inkunzi.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi awuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika, ungakalinganisi ischool fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona, ezuzakala khona, kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa kabayekhipha imali elingana leyaseMelika. Lokho kakubi into eqondileyo, kuyakwenza abantu bahlupheke kakhulu okwedlula lokho abayikho khona.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakobulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi, i-US lele likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe, lama-rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadale ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thabungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola leMelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency in which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Izikolo sezivunyelwe ukuthi imali zesikolo zibhadalwe ngedola leMelika. Lokhu kusitsho ukuthi abazali sebengabhadala ngendlela abafisa ngayo ukubhadala ezivunyelwe eZimbabwe. Lokhu kusitsho ukuthi abazali bayabe sebebhadala ngerethi yakulelo langa. Sizama njalo ukuthi silwisane nomkambo omnyama ongenzakala ezikolo.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana bazakuhluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-$365 emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngobathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwesulwa komthetho obusipha owesifazana ilungelo lokukhipha isisu eMelika. Singene kwezivela kwamanye amaswe.
States within America so kumele ukuthi azicabangele kumbe ayenze ama decisions ukuthi i pregnancy leyo iyakwazi ukuba terminated or not. Besitsho ukuthi no, in terms of the constitution ubudlelwano bama states America bu based on i constitution, njalo kakukho ku constitution lapho kukhunywa ukuthi umama ozithweleyo akumelanga ayalelwe ukuterminate pregnancy or kumele avunyelwe ukuterminate pregnancy. So ikhothi leyo ithi yona ekukhangeleni kwayo ukuthi nga umuntu esethe wazithwala, ama-states within America kumele azicabangele. Laba bakhokheli bendawo zonezo kumele bacabange ngokwabo ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi asikhiphe yini isisu kumbe engasikhiphi. So ayisiyonto engabamba i-America yonke, ama-states e-America kuthiwe no, umuntu uyakwanisa ukukhipha emthethweni. Kulabantu laba akade bengabantu abathi bona no, umuntu ozitheleyo kumele azenze la kufunayo ngomzimba wakhe. Inkundla enkulu ithi no, akukho ku-constitution lokho. Ngakho ke ama-states kakucubungelisise.
Ye, singathi sithole kumi njani nxa sikhangele kweleZimbabwe?
KweZimbabwe khona ukukhipha isisu akukho emthethweni, kodwa kule ndlela ezishiyeneyo ezikhonsidwayo, njengokuthi umuntu ukonceive kumbe ubambe isisu erethwa kumbe ubambe isisu ebanjwa ngumuntu oyisihlobo esithi incest ngesikhiwa, kumbe ukuthi isisu lesi singakontinua elaso yena ngokwakhe uma zithwala impilo yakhe iyalisengcupheni. Yoma instances lapho ukuthiwa hayi lesi sisu lesi kumele sikhitshwe. Other than that, isisu eZimbabwe licala elingahambisa umuntu ejele kumbe ahlawuliswe imali yinkantolo lapha ngakwenza. Ngiyavumelana lakho ngezinye indlela ukuthi lapho suthe wabamba isisu ngendlela engasizo lezi esengizibekile, kumele ukuthi umuntu azimisele ukuzamehlela. Umuntu lapho sezithwele usethwele umuntu ophilayo. Umuntu ophilayo lowo laye kuyabe kumele abe ngumuntu ozazalwa laye
ufuna impilo ngakho ke ukuthi umuntu aphonga ukuthi mahlayana nje azithole esekhiphe isisu ngabe kuyinto engekho endleleni ekahle so hayi nxa besithi America is not constitutional ukuthi kwenziwe njalo ngiphose mvumelane lakho but enye into okumele siyikhangelisise ukuthi bathe bona ukukhipha isisu ayisiyo into engekho emthethweni bathe ukukhipha isisu kumele kube yinto ezakhangelwa yi-state ngayinye ngayinye wenza iyavuma kumbe iyayala abazange batho ukuthi ikwenza but bathe ama-representatives of those states ngoba bakhethwa ngabantu bazayenza leyo decision
lo ngomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo oluntu eZimbabwe ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 lapho bekhangela ukwesulwa kwelungelo lokuthi owesifazana uyenelisa ukukhipha isisu eMelika nxa engasifuni kumbe simfaka engozini enkulu lo mthetho wesulwe leader lele Supreme Court kunsukwana ezedluleyo njalo ubusaziwa ngokuthi yi Roe v Wade. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho luka 2023 abanye bathi babona leli bandla linqotshwa ngoba abantu abanengi bethukuthele ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kanye lokuqeda inkohlakalo bathi babona labasekeli bezanu PF abanengi bevotela amabandla aphikisayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo onguye osungula lingxoxo.
Owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi. But umbalisi uhola ngemali kulisebenzi zikahulumende ngiqoqela lababali zihola ngemali yama-natural resources igolide i-diamond ihlahla inyamazana iZimbabwe inothiswe kakhulu ngazonezi izinto engikhuluma ngazo thina njenge-Athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wasexoxe ikhomishini eyayenziwayo eyayikhangele khonokho ikomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe ifund okuthiwa i-Education Equalization Fund. Indira Masanga nguye owayerana ikomishini leyana ibizwa ngegama lakhe kuthiwa yindira Masanga Commission. Namhlanje sesibuyele emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi masikhuluma njengakathe singixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisenze umvukela lizwe. Onensi kade sibabhikisa uthi abantu labana bavukele ilizwe kahle kahle uhulumende sowabalekela i-constitution iZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphilelele lonkosikazi wakho uyavuka efaka umthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kade owezantisi usehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uMinister uMthuli ngobe engetisana logavena o-Reserve Bank ukubana baphumela kwabaphumela. Kodwa eqinisweni akulanto etshintshileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengoba esithi umoya lapho ukuthi bafuna i-special instrument. Bayenza izinto bazenzile semthethweni kwenye ezingaso ezinethi sabantu. Bantu bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usesasebenzisa i-multi-currency but eqinisweni vele besisebenzisa yona njalo eqinisweni ukuthi ibhondi labangafuna ukuyikhupha ifansuku zonke njalo kuyiqiniso futhi khathesi ukuthi even wazi uye khona ngale ku-auction eyenziwa ngamalwesibili ngefiki lapha abezama ukunqanda khona la ithi 14 ngoba besikhuluma kanje i-transfer every week ngasesuma 400 something lokho kuyiwufakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho yikho sithi thina lakhupha ibhoni
Moyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo mhlawumbe bacine bevotela elinye ibandla elingasoza no PF
abantu bezimbabwe babili kulabantu bezanu PF abangeke basabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu kungathiwa bayahamba beyevota bafika bevotela iZanu-PF bengazange bekhangele impilo sekusiba nabantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kakusoze kutshintshe labana abantu sebengabantu asebabona izinto eziningi zingatshintshi sebevotile babona kungeka mehluko kodwa singaye esitolo kathesi sonke thi siyathenga isinkwa ungwe ZanuPF ungulwane othilize kalisoze litshintshe ungulwane ofuna ukuyavota intengo iyafanana umumo khona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omutsha
kubona njalo lawe baba Sibindi
ngivumelana lobaba uMoyo ukuthi kathesi abantu bezimbabwe sebedizwejile sesayigcekeni ukuthi abantu kungathiwa 2023 kulama-elections nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngokuningi besiyavota futhi nginanzelela bevota bengavoteli iZanu-PF and futhi ngiyakukhola ukuthi labe ZanuPF kathesi ngoba nje uMoyo sithi nxa ungena esitolo isinkwa esikhwelileyo sithengwa kumbe umuntu we-opposition kumbe ngowezane intengo iyafanana so 2023 navela kumoyo ukuthi abantu bazahamba ngokuningi bayevota and abanye futhi abesibazibanga bezanu ekuvoteni njengoba kuthiwa abana yabuzigadeli wedwa kubona bengayivoteli iZanu-PF
kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe iZanu-PF Moyo ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa labo Chiwenga ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa eleZimbabwe ngaphandle kweZanu-PF
ngicinga mina kulento eyi-one okumele sivumelane ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa kugoqela uChiwenga kugoqela uMoyo okhuluma laye ilizwe ngelethu uhlupho olukhona yikuthi amadoda la ayasayazenza ilizwe laba ngelabo bese bethatha abantwana bethu esibazalayo amasosha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezinto kodwa engikukhangelayo yikuthi nxa singayavota badliwe njengakhona kwethu kukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke nxa bezositshaya sithi asilivotelanga sibula le nisibona ukuthi bayahlala bevuta bani
baba Sibindi akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotshwa
abantu bezimbabwe bezakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salahle iZanu-PF yebo kambe bengazama ukwala ngibuye ngiqhubeke futhi kuphela lana la mapolisa asetshenziswayo ukuthi abantu lana la masosha asetshenziswayo ukuthi abantu abantu laba abadibekayo lathi njengathi bengaye bezama ukunika izimali kodwa iqiniso yokuthi abazali babo babona behlupheka nsuku zonke ngibona ngathi khathesi nxa kuyukuthi ibandla leZanu-PF likhangele ukuthi amasosha azabancedisa ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasosha lawa akame ekuhlupheni ngaphapa
uMnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyisiphathamandla njalo seZCTU kube xoxa endawonye lesikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUS uMnumzana Themba kuye Moyo umdlali wenguqu olodumo uMavela Sinakamba usethembise ukwengeza usizo alupha abantwana abaswelayo esigabeni seWanke lapho adabuka khona kubika uJoseph Njanji
unakamba wethekelele ewange lapho azalelwa khona njalo uhambe wafika ezikolo ezibalisa esedinde primary school seHamf Kids kanye leWanki secondary school unkosikazi Thabile Viki umphathisikolo wesedinde usele ijabule kakhulu ngemva kokuba unakamba ethembise ukuba yakhela indlu zokufundela ezintathu
Sisisa unkulunkulu abusise shuwa umntanethu eqhubeke waskowa ama-goals kuze umsebenzi shona ukhona ekhumbula abanawakhe. Siyabonga kakhulu. Lani abe-foundation elamnika umqondo ukuthi asincedise. Siyabonga.
Phezu kokwakha izindlu zokufundela uNakamba uzalungisela ababalisi amakamelo okuhlala wona angekho esimeni esihle aphinde akhuphule inani labantwana ababhadalela imali yesikolo seLinde lifike kumakhulu amabili i-200. Unobhala wenhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation uBrian Moyo uthi isikolo seLinde Primary sisenhliziyweni kaNakamba ngoba sisekhaya kibo lapho athuthulelwa khona yingwe.
Angabe ngumZimbabwe fanxa ekhuluma ngokuthi ekhaya ukhuluma lapho esinyathele khona. So ke ufikile wabona wakhathazeka kakhulu ebona iclassroom yena lapho afundela khona. Sidabukile ile mkenke hayi sikhukhile laphandle nje iflow yankono yayibona ukuthi sidabukile phakathi. So yena kumkhathazeka kakhulu waze wathi hayi kulokho bengivele ngikwenza ngincedise abantwana ngicela ukuthi ngincedise ukuthi sibe nesakhiwo esitsha esizasinika amaclassroom ama-3 amatatu.
Ezinye izikolo ezizathola usekelo oluvela kuMavelas Nakamba
kwanele mthwakazi lilale.